zvemuZimbabwe dzakasiyana neungurudzi particularly from developed countries. Uyezve ndakataura kuti muZimbabwe vanhu havana kusununguka kutaura maringe nezvakanangana nemutungamiri wenyika ava Mugabe. Vazhinji vanhu havadi kutaura pavakamira because vanotya zvakaitika makore akambopfuura. Vanoziva kuti kune vashoma vari muzano vanoida zano vanokwanisa kuti urohwe kana kuti upfisirwe musha. Saka vazhinji vanhu havanyanyotaura vatingati dziri akireti pamusoro pavamugadi. Kana ndingati kukwira kwepesendeji yavamugadi handioti kuti pane chinhu chingapa kuti vamugadi vanzi sapoti yavo yakwira. Asi tikatarisawo kuopozishini ndinganzwisisa kuti sei vasandirai vachiita sekutiwo sapoti yavo yadera, nokuti vanhu vakatsununguka kutaura apo zveopozishini nokuti hazivatisi havangarohwi neopozishini. Uyezve tichionawo kuti mune mapato ezvematongerwo enyika awanda anongonyuka sehoa. Saka zvekuita kurabwa neopozishini zvakawanda.
Asika tichitarisawo imomo mapato anopikisa Dr. Joe, tiri kuona kuti kutsemuka kwaari kuita nenyayawo dzakaitawo secorruption iri kuitikawo makanzuro ari kutungamirwawo neMDC hazvi zvimwewo here zvinoitawo kuti vanhu vatarisa?
Hazvingarambiwo kuti kumuka kwemaopposition kunopawo kuti vamwe vataurewo vaonewo even uori. But tikanyanya kutarisa chaizvaizvi tinozva tinyika ino vanhu vane uori vanonyanyisa kuzikamwa vari vanhu vari muzano, vanhu vari kuita mari zvikuru. Asi kuti hatikurudziriwo even uori muopposition nokuba kuvatangirai dai vanga variwo vanotonga. Corruption yachona ingadai mishoma, asi kuti sezvo vasingatongi panoonekawo kuti uchiti ava vanoita corruption ndeko vatangirai here kana kuti vakadzirawo moto wembavha.